Mumwe murimi asina mufaro ndiva Renius Chakanyuka vave nemakore 14 vachiri mafodya.
Rati tombodi vhocha rachera budo anhasi tikwedi mavhocha yabuda anhasi tikwedi mavhocha acho abuda wayo mune 3 days kuti mari inzi yapinda kuti kuaccount anomona 3 days muchinzi mari yapinda kuaccount iyo mavhocha apinda anhasi uita 3 days kuti wakagara kugarira kuti uone mari yebhazi kuti kwakumba no chikaf no mvura no toilet zvese ari kuvhara mabhero acho arongotengwa handitika murimi anenge asimo unongoza kuti mabhero atengwa iwe uchako kungomira chivhocha hauzivi kutengwa vhocha yako
vaenderera mberi vachiti varimi vari kutora nguva yakareba vasati vawana mari yavo izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa nezvirwere zvakaita secovid-19 vanathan shoti vekumount darwin vatiwo havasi kufara kuti zviri kutora nguva kuti vabhadharwe izvo zvinovapinza mumatambudziko sezvo vasina pekurara muHarare vati vanorara panze izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko akawanda anosanganisira mbavha nepfambi
ndo vamwe vacho inozi vamwe vacho vanotisvikira vanhukadzi vai vasina kupfeka zvakakwana inozadza racho nejangi vanotitora sei varimi varimi isu titori vanhu handitika tinotodawo kuti fo jedu kana ichitengwa nenguva tobva taenda kudzimba
ambuya dzamara avo vanorima vari kumacheke vati zvinosuwisa kuti vanoshungurudzwa kumisika mushure mokuisa simba rakawanda vachirima fodya
fodya toiri kuisa foreign currency muno abuse yacho haiti plus imwe chichemo ngavati kana tauya kuno kutine mafodya yedu tinomona muharimi gore rese anorima rimwe gore muharimi ngavati tine mabhengi panapa atiti mazvinzwa
mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika rezimbabwe farmers union vapaul zakaria vaudza studio 7 kuti chikamu chesangano ravo chinoona nezvekurimwa kwefodya chakatovanyorera tsamba chichivazivisa nezvematambudziko akatarisana nevarimi kumisika nedzimwe nzvimbo dzinotengeswa fodya
saka panoda kuti pachiitwa pfungwa dzokuti hurumende chiimb mafarmers association pamwe chete nema laws kuri kuendeswa mafodya iyi nekumacontractors tigare pasi tiwirirane kuti chinofamba kumurimi chii
mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yetimb dr andrew matibiri vaudza studio 7 kuti hazvifaniri kutora mazuva matatu murimi asati abhadharwa
tiri kuziva kuti pane kunonoka kwangu kuchiita kufamba kwemari kunyanya yeforeign currency pakati pemabhengi nemaflows saka ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa nekukurumidza
pachikumbiro chekuti mabhanga avhure pamisika yefodya vamatibhiri vati izvi hazvibvumidzwe pasi pemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 dr matibhiri vatiwo varimi vanofanirawo kurongeka nekutevedza zvese zvinodiwa kuti vasasangane nematambudziko kana kunonotswa pakutengeswa kwefodya yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla